Icho kwadi kune mudzimai akashaya gemu redu remusiwesande. Pane gate number 4 ndo yakaita stampede, ndo paakatsisiriwa akashaya ipapo.
Saka nyaya iyi ichiri kuongororwa nemapurisa here? Zviri kufamba sei?
I think akazotakurwa achienda kumochari. Nhasi tanga tiri izvozvi kutaura kwatiriita maybe some 5 minutes away kubva pane funeral yacho. Ndaendawo kunobata maoko ikoko. Saka zvimwe zvese zvakapera zvokuti burial iri kuitwa mangwani.
Tombotarisa yedu nyaya yemutambo weZimbabwe uyu, kunyange hazvo tiri pakuchema kudaro. Sezifa, makatambirawo sei kubudirira kwakaita vakomana kuenda kumakwikwi eAfcon kuEgypt?
I think takafara zvisingaite nekuda kwekuti mutambo uyu vanhu vakawanda vari mumastructures yedu vakashanda nesimba kuti mutambo uyu utambwe, vachishandira vakatarisira kuti vanhu vaizohwina kuende kunhingi kuAfcon. Saka kuhwina kwatikazoita kwanga yanga iri nyaya yekuti vanhu vanga vatenda nesimba, saka kwanga kwakungoisa in icing on the cake. Inyange tairongawo zvataironga but sapoti ndo yanga iyi yaitaida zvikuru pamusuwo wegemu. Tinotenda nokuuya kwavakaita vachisapota maorias. Kutisapota kwavanoita toda kuvapa, we want to assure them kuti sapoti yavo will be put to good use. Ndavarambe vachiuya tichisapota vachisapota maorias edu. Zvichaita kuti tisvike kure nebhora redu.
Takaonawo asi pachimboita matambudziko yekuti vakomana vapinde munhandare yeNational Sports Stadium kugadziriro yemutambo uyu. Mune ramangwana chii chingaitwe kuti zvisazodzokororwa?
Izvozvo zvakagadzirika. Panga kwakaita hapuka hikapu kadaitika but zvinhu zvakagadziriswa. Hatichatarisira kuti zvinoitika.